Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru kana kavatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo zviita 29/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti 2024 ranga riri gore rakaomera veruzhinji munyika, asi dzichiti pane zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende mugore riri kuuya zvinogadzirisa upfumi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kodzero dzevanhu zvikuru vanopikisa hurumende dzakatyorwa zvakanyanya gore rino ra 2024. Asi vamwe vatsigiri vebato riri kutonga rezano PF vanoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugotsi Matsuro. Vanotsigira mitambo munyika vanoti gore ra 2024 ranga riri gore remufaro munyaya dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gore ra 2024 ranga rakaomera vazhinji munyika, asi dzichiti pane zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende mugore riri kuuya ra 2025 zvinokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika hugadzirike. Imwe yenyanzvi idzi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura nekushaikwa kwemagetsi nguva zhinji ndezvimwe zvakadzikisa pasi upfumi hwenyika zvakanyanya. Asi vanoti hurumende ikakwanisa kugadzirisa nyaya yemagetsi ichiwedzera nekushandiswa kwemoto wezuva nemepo kana kuti renewable energy zvinogona kusimudzira upfumi mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Gore ra 2024 igore rakatiome kune veruzhinji nekuburikidza kwezvikonzero zvakawanda kusanganisira nyaya yekuti tatiri mugore renzara, taka experience a drought yakaita kuti chekutanga mitengo yezvinhu kunyanya chikafu inge chikwira. Chechipiri yakaafekta kugadzirwa kwemagetsi kukariba zvakakonzera kuti munyika muve nemapower outage kwemaawa akawanda.
Pane zvimwe here zvakaitika panyaya yezveupfumi?
Takaonawo zvakare kupera kwesimba yemari kuburikidza neinflation zvakazoita kuti hurumende inge ichiintroduce new currency yeZimbabwe gold muna April. Ngati ndo yanga iri major highlight in terms of economy yedu kuintroduceswa kweZimbabwe gold. Kozi mushure mwenguva yaintroduceswa takamboona ichi iwe iri stable batakazona ichi lose value zvakare.
Vachitambara mari iyi yemazigi yakazofamba sei pakupera kwegore?
Kupera kwegore takazona kuti zigi rakange rava ne bit of stability zvaikonzereswa nekushomeka kwaiwa mazigi yatigari muchirungu the tightening ye liquid situation munyika.
Semaonero enyu pane zvimwe zvakaitika munyika zvanga zvakanakira here upfumi hwenyika iro gore rino?
Takaonawo zvakare kusadic summit ichiitirwa muZimbabwe zvakaunzawo infrastructure development, especially kuma road in some parts of Harare in particular. Izvo zvakabatsiridza zvakare in terms of infrastructure or transport.
Tichitarisa gore rinouya ra 2025, pane zvingaitwe here nehurumende iro gore irori mukugadzirisa nyaya yehupfumi hwenyika?
Zvinoda kuitwa zvakawanda in terms of investments, especially more ku infrastructure, even kumagetsi ikoko. Tine a lot of potential, especially in terms of renewable energy. Tinoda kuti gore rikuuya iri hurumende inenge ichiprioritiza nyaya dzemagetsi. I think zvinobatsira kuti maindustry anga achifamba zvakanaka, uye zvakare kuti even mahouseholds, kugara kwevanhu kunge kuchivandudzika zvakanaka. Zvimwe zvakakoshawo zvakare kuti hurumende iramba ichiprioritiza nyaya yekustabiliza currency nekustabiliza macroeconomy. Nekuti hapana economy inogona kusimukira kana pasina exchange rate stability, uyo zvakare price stability. Ende zvinoo kutongo vapo chete kana mwine munyika mwine fiscal ne monetary discipline. Saka nyaya yekutaitena liquidity situation yakakosha, nyaya yekucontrol even public spending yakakoshawo zvakare. Tiri kuona kuti gore rinouya panogona kuva neimprovement in terms of agriculture, takawana mvura iri nani. Izvozvo zvinogona kuzobatsira kuti muekonomi muve nekakugadzikana nekutekawana kafu chakakwana, especially kuchibage zvinobatsira hurumende atisha importi, uye zvakare zvinobatsira kuti pave ne less pressure in terms of public spending through zvakaita sana social protection. Saka gorinoya atisata nishua kuti chawana mvura yakakwana here, but notarisa kuti tinowana mvura inoita kuti pave ne great improvement in terms of agricultural production. Zvinozobatsirawo zvakare masectors mazhinji economy yedu anosanganisira manufacturing, uyo zvakare mining sector.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari muHarare. Murwiri wekodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti kodzero dzevanhu vari mune zvematongerwo enyika vachipikisana nehurumende dzakatyorwa zvakanyanya gore rino rave kupera ra2024. Vachiti vanotarisira kuti zvinhu zvichashanduka mugore ratave kupinda ra2025. Vamasiye vanoti nhengo dzemapato anopikisa dzakawanda pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vakawanda vakashungurudzwa nehurumende dzichikandwa mumajeri kwenguva ndefu asi vachizochenurwa nematare. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasiye nezvenyaya iyi.
2024 takaona kuti nyaya dzekodzero muZimbabwe especially kurespekta kwadzo nehurumende hakuna kuchinja. Tokona kuti kunenge kwakawedzera kumbunyikidzwa kwacho, nekuti takaona vanhu vachisungirwa mhosva dzisiri mhosva, kusungirwa kudemonstrator uko kunobvumidzwa mubumbiro redu romutemo. Tichiona zvekare kuti pane nyaya dzakazobudo dzakaitika mugore museriro dzevanhu vanga vakasungwa nenyaya dzavakazobata vasina mhosva nadzo, dzakaita saJob Scala vakagarwa muchizarira kwenguva yaikwanisa kukwana ka 2 years. So zvinhu zvinova zvaitaridza kuti nyaya dzekodzero hadzizi kurespektwa Zimbabwe, uyezve panga gore iri riri kupera pasina tarisiro yekuti hurumende ingava ichichinja mugore riri kuuya.
Takatarisa iro gore riri kuuya ra2025, zvii zvamunotarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa munyika kuitira kuti kodzero dzevanhu dziwanikwe dzichiremekedzwa?
Kufa uchiitwa munyika ndezvokuti I think hurumende yeZimbabwe kunyanyanya kumusoro kunana president kwanofanira kuteerera zvichemo zvevanhu. Iko zvino vanhu vari kuchema tarisana mugore irori rati kutarisana nenyaya dzakawanda dzinotarisirawo kushayikwawo kwemari, kushayikwawo kwechikafu pamatebho, kushayikwawo kweatingati masocial anemities. Zvimwe vanhu vari kufa nezvirwere zvinokwanisawo zvichipreventwa. Ende pari zvino takaonawo zvekare kuti hurumende nekusateerera kwayo yanga yakuita ichitorera vanhu magroceries pamacrismas, ivapa vanonge vakatumirwa pamacrismas. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafaniwe zvichiitika muhurumende inoda kuti vanhu vave vachifara, especially kana tasvika pamaholidays akadai so, kana kuti vanhu vachida kutarisirawo gore rinenge richipinda. Saka mugore ra2025 ndinoona sekuti chinofanira kunyanya kuitwa nehurumende kuteerera vanhu, kudzika kuvanhu, voteerera vanhu zviro zvavo kunyanya, ende vachizo implementa izvozvozvo mapolicies avo. Tinoziva hedu kuti ivo vanenge vachiti nyika inovakwa nevene vayo kana kuti tukuvaka mugwagwa ende vachiti mukuonawo zvimwe zvinhu zvikuvako mabuildings ari kuvakwa muZimbabwe bongu zvunhu zvinogova zvakanaka kuti nyika ishongedzekewo kana kuti mabhizimisi ari kubvawo kure ave vachiatractwawo zvekare but masocial amenities zvido zvevanhu zvinofanirwa zvichikosheswa zvekare kuti hazvibatsiri kuti tive nemugwagwa yakanaka but vanhu vasina mari dzacho dzokukwirawo yatingati mota dzokuti vaende kumabasa
avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura nesu vari muguta reDallas muTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato riri kutonga reZANU PF Dr. Masimba Mavaza, avo vanoti zviri kutaurwa navaMasie ndezvemugodzi matsuro.
Inogorera kutosvika mukupera iri, tikada kutarisa on statistics, hurumende yakaita zvakasiyana nemakore ese. Vanhu vakasungwa nenyaya dzematongerwo enyika tomashoma kudarika vakasungwa makore apfuura. Gore rino roga hakuna akasungwa nenyaya iri directly yematongerwo enyika. Kune vakasungwa nenyaya yekutyora mitemo inochengetedza runyararo rwenyika iyo yakaita kuti vanhu vakanganisike kufunga kuti matongerwo enyika. Asi hurumende haina kutyora kodzero dzevanhu. Munhu wese akasungwa, hakuna akatongwa nemusangano, wese aitongwa nedare ende wese akasungwa kana vanga vasina mhosva vakaregererwa. Hurumende haina kuvabata kana vanga vane mhosva vakaenda kuzvitirongo, vamwe vakabuditswa nekunge vakumbira nyaya yavo idzidzike nematare epamusoro.
Asi takaona vamwe vanorwira kodzero dzevanhu sava Jobsikala vachigara muchitirongo kwenguva ndefu, uyezve tikazoonawo vemapato mamwe anopikisa vachisungwa vachigarawo muzvitirongo. Asi nemuti zvinhu zvanga zvakareruka, pakamira sei ipapo?
VaJobsikala havana kugara muzvitirongo nenyaya dzematongerwo enyika, uyezve havana kugarira mahara. Mutemo weZimbabwe unoti kana uchinge wafungidzirwa kunzi une mhosva yavapara, mapurisa akaiongorora akaona kuti panenge pane umbo nokubata nemhu, vanokusunga. Kana vakusunga, mapurisa basa ravo rinenge rapera, vanokusiya maoko avamuchuchifi kana kuti ematare. Muchuchisi anoudza dare kana achiti dare denziri yamutongi, saka mutongi anoudzwa nemuchuchisi, iye anonzi pachirungu prosecutor, kuti munhu auya nemapurisa uyu pane nyaya yakadai neyakadai neyakadai. Mapurisa nesu tese tiri kufungira kuti ane mhosva. Kana zvinhu zvatikadari rinoongorora zvavataura nemitemo iripo neumbo hwamau, dare rinobva rati tinoona ndiwo nemhosva, ratinombokuchengeta kusvika musi uchatongwa. Ndo inonzi zvimenzi.
Pane zvamungaone zvingasanduka here mugore ra2025 sekudeedzera kuri kuitawo vanorwira kodzero dzevanhu munyika?
Zvizhinji zvichashanduka. Tirikutanga zvije kuti musi wa2-3-4 utungamiriri wenyika makamunzwirawo vachiita hint kuti vachashandura, vanhu vachaita inonzi cabinet reshuffle, vachashandura chikwata chavanoshanda nacho chatingati cabinet kuti vaenderere mberi nekushandira kana nekuvandutsa mitemo yeZimbabwe kuti idyidzane nekuti gedye gedye nemutemo webibiro renyika. Kana uchinge vaita saizvozvo, vanenge vachatsvaga chikwata chinoshandira navo, uyezve chabade muzirapera regore rakanaka chaizvo. Vese vanopikisa vanga vachiita basa nekudzimira Zimbabwe pasi, vakazviparadza vega. Hazi chisina kana kuti bato rinopikisa vandingatara nezvaro.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato riri kutonga reZANU PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura nesu vari kuBritain neStudio 7. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokutamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navaClayton Gonese avo vanova vechidiki vano tarisa nyaya dzakasiyana siyana vachiongorora zvekare matongero enyika ngatinzwei vachitsanangura nezvekore ra 2024 uyezve zvavakatarisira mugore ra 2025
Muzimbabwe chango vachigariro musoro wechuro kushaya nyanga mikana kana kuti atingati maopportunities kune vechidiki mashoma zvikurusa saka naizvozvo inenge inonzi pachirungu iya survival of the fittest kukwire gomo ende kukwire gomo hupoterera nekuti upfumi hweZimbabwe kana kuti economy iri kudengenyeka naizvozvo vechidiki hongu vanorarama asi kukwire gomo
semunyori anonyora zvinyora zvakasiyana siyana tinoona muchitarita muchinyora nezveupenyu waArchbishop Desmond Tutu ndezvipi zvidzidzo vechidiki zvavanogona kuwana muupenyu wavaTutu
Archbishop Desmond Tutu munhu aizikamwa nekuve chiedza munyika yakazara rima Archbishop Desmond Tutu munhu aimira pachokwadi kunyange zvakaoma sei and Archbishop Desmond Tutu munhu wekuti kunyange diabolos akaita zvinhu zvinoyevedza sei patafura yake ivo vaidara kuti handidye patafura iyoyo
muchitarisa mararamiro akaita vaTutu ndezvipi zvinhu zvamungati zvakanyanya kukubatai zvakaita kuti munyore zvikuru nezvebasa ravo
Archbishop Desmond Tutu mufundisi aizikamwa nekuruma asingafuridziri kunge gonzo vaingotaura chokwadi sezvachiri panguva iyo paive nehurumende yerusaro raganda muSouth Africa yainzi apartheid vaTutu vaizikamwa nekutaura chokwadi kunyangwe panga paine mukana wekuti vaigona kutengwa kunze vanyarare asi vaTutu vanoonekwa vari munhu airamba akamira pachokwadi uyezve munhu anotiratidza kuti kunyange upenyu hwake hwanga hwakanaka torawo nguva kufunga nezvevamwe munhu anga ari watingati selfless pachirungu fungawo nezvevamwe nhunha dzevamwe saka vechidiki vanodzidza kuti munofanira kumira pachokwadi nekuti chokwadi ndo chinokuita kuti uve free vechidiki vanofanira kudzidza kuti fanirawo kufunga vamwe kunyange upenyu hwako uchifunga kuti wewe huri right
sezvo tadongorera mugore ra 2025 ndezvipi zvamungakurudzira vechidiki kuti vange vachikoshesa mugore ratiri kupinda iri
kurudziro yangu kune vechidiki mukoma taboka ndeyekuti ngavacharasa tariro kana pane vanga vaine zvisviviro zvavo zvavanga vanazvo ngavarege kuzvirasa zvinhu zvakaoma asi nyoka huru haizvirumi ngavarege kurasa tariro nekuti tikaramba takashinga sevechidiki ramangwana redu rinojeka uye tichirwira kuti zvinhu zvinge zvakanaka
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaClayton Gonese avo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakazvimiririra uyezve vachitarisa nyaya dzevechidiki dzakasiyana-siyana tinokutendai vateereri kunge mangwe muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chironga sondo rinouya ini ndini Tavaka Ncube ndichiti muve negore rakanaka ra 2025
tinotenda Tavoka nekutipa chirongwa chevechidiki Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino tiri mumazuva ezororo rekisimusi negoredzva zvakateedzana kudai ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nasi takumbira mufundisi Taruvinga vekereke yaJesu kusara huru kumwenezi kumasvingo uko vagoverane nesu shoko remazuva ano ezororo. Mudzidzisi muri yenyu ndiyoi. Tipei zvanhasi.
Kukwazisei mose muzitara Jesu kustudio 7 mukomazinga. Makadi nehama dzose dzekustudio 7 nehama dzose dzinotera studio 7 ndinokwazisai muzitara Jesu Kristu. Nhasi ndine nyaya ndichadzidzisa maringe neupenyu hwatiinahwo, especially ndichinyanya kubata nekuda kwenguva yatiri yekrisimasi, nguva yemaresting days. Saka nhasi ndine tsamba yandakabata yendichatora kuti itibatsire pakudzidza kwatichaita. Ndichikutsanangurira yabadikanwa kuti agenda yakauyirwa panyika nashoka verenga bhaibheri rako rese zvinoratidza kuti Ishe akauya kuzoreskiwa mweya wemunhu, akauya kuzoponesa, nekuti anoti kana vatenda vabhabhatidzwe kuti vapinde muupenyu husingaperi. Saka akati ndinoenda kudenga kundokugadzirirai pekugara, haana kuti ndichakuvakirai dzimba, akati ndinoenda kudenga ndinogadzirai pekugara. Saka nhasi regai ndiiverenge bhuku yedu kubva kuna Hebrews chapter 12 kutangira pavhesi ya 16. Kurege kuvapo nemhombwe kana nousine hanya naMwari saIsau wakatengesa udangwe bwake nokudya kamwe chete. Nahu muapostora Paulo ari kusimbisa hama kuti dzizive nhau dzeupenyu husingaperi, achiratidza nhau iri panyika panapa kuti tinorarama kamwe bati kuupenyu husingaperi ticharama nokusingaperi. Saka panguva ino yezororo yatiri inoi inoda kuti vanhu vabate shoko iri nekuziva kwatiri kugara kuno kuti panyika panapa tinopfuura, vanhu vasafarisa vasanakirwa kusvikira vachikanganwa kuti tiri panyika tinopfuura, vachikanga malocation yatiri kugara kuti tinofa tinoenda to the another realm. Because nguva inoi ndonguva yaunokwanisa kukudzwa navanhu vagokupa manyawi zvekuti unogona kukudzwa kuti ndingabvire bhazi rake rinomanya zvisingabvire atoenda harari akadzoka amjobheki. Uchikanganwa kuti tsaona mumugwagwa dzinoitika wakudubuka, vamwe chete vanga vachikusimbisa ivava kuti unomanya zvisingaiti, vanenge vati dzungu ranga richimborireiko, adiko kudzikana. Kurova kuti ukabuda zvako munyama yazvinoi usina upenyu husingaperi wakuzwa navanhu, nokuti vanhu tsika yavo ndeyekukuza, vanonwa zvisingaiti, wonwa kusvikira wadirwa mari yawakashandira gore rose, woita manyau iri taimu inotoda kuti vanhu vazive nguva, vanhu vadzikame vazive kuti vari kupi. Ndo chinhu chakakosha chichaita kuti munhu agoramba achichengetwa naMwari kune vasina kutendeuka kuti vazive kuti Ishe anodzoka. Nekuti akati ndinoenda ndichadzoka ndokutorai kuti apo pandinenge ndiri nemi mugovapo. Saka panyika panapa pakazara nekunyengera, pakazara nekurasika, pakazara nekusaziva. Munhu unoda zivo, zivo chayo yakachipa. Ziva kwauri hama kuzoti tiri panyika pano patichabuda, ngatiwirirane, ngatidanane, ngatinyengeterei Mwari, zivai Ishe. Nyengeterai, tendeukai muzive kuti Jesu anodzoka. Musiye kutamba kusina makumaturo, musiye zvinhu zvisina hanyina naMwari muchiziva kuti Jesu anodzoka. Mwari achakupai dzidzo yekuti choro panyika muchifamba so mune mane humwe hunhu hwekudenga muri panyika panapa, maakuziva kuti hatiikwirire ndege kuenda kunoiga chitunha chaora, tinotengera mushonga munhu anorwara, machinjwa necha nekuti maakutenda zvinhu zveshoko raMwari. Ndinotenda Mwari akuitire zvakanaka. Regai ndise munamato. Baba muzita raJesu, vachengetei vazive nguva, vachengetei vaite zvakanaka, vatendeuke vazive shoko raMwari. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Amen.
Aiwa kwanhasi togumira pano, tinokutendai zvikuru mufundisi Taruvinga vekereke yaJesu kusara huru kumwenezi kumasvingo uko nedzidziso. Vateereri ndinokutendai, kunge mange munesu muchirongo chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Azininga, ndokuonekanyi nemufaro. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mova nezororo rakanaka negoredzva rakakomborerwa.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu. katino shandisa muchirongwa chino. Teerera zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo. Vanotsigira mitambo munyika vanoti gore ra 2024 ranga riri gore remufaro munyaya dzemitambo muZimbabwe sezvo vatambi vemunyika vakadadisa mumitambo yakasiyana siyana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kunyange yazvo kwanga kune kusuwa apo neapo munyaya dzemitambo, kufara ndiko kwanga kwakanyanyisa mugore ra 2024 iro raive nemakundano emitambo yepasi rese Olympic Games kuParis, guta guru reFrance. Kumakundano aya Zimbabwe yakaita mukurumbira apo vamhanyi vaviri venzendo pupi Tapiwa Makarau na Makanaka Charamba vakapinda mufinari yemujawo we 200 meters. Kunyange hazvo vasina kutora menduru mumujawo uyu. Kupinda mufinari chete uyezve vari vaviri kubva kunyika imwe chete yakave nyaya yakadadisa zvikuru. Murairidzi wevamhanyi uyezve ari nhengo yebhodhi National Athletics Association of Zimbabwe, Patson Mderedzi, anoti vamhanyi vaviri ava vakadadisa nyika.
Charamba na Makarau internationally vakatiza pa map senyika. Aiwa, zvinofadza chose.
Mumhanyi wenzendo ndefu kana kuti marathon Isaac Mpofu akaitawo zvinofadza mushure mekupedza ari pachinzvimbo chegumi nenhatu kumakundano mamwe chetewo. Izvi zvakaitika mushure mekunge vamhanyi nevatambi venyika vashura mari kumakundano eAfrica Games ayo akaitirwa kuGhana. Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chegumi nesere pazvikwata makumi mashanu nezvitatu ine menduru gumi neimwe chete nhatu dzegoridhe, ina dzesirivha neina dzebronze. Izvi zvakateverwa nechikwata cherugby chemasables icho chakatora mukombe weAfrica Cup kumakundano akaitirwa kuUganda. Zimbabwe yakarakasha Algeria 29-3 mufinari mushure mekunge yarova Namibia 32-10 ndokuchenesa nzira yayo yekuenda kumakundano e-2027 World Cup. Mumutambo wenhabvu chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe National Team kana kuti Warriors achina kusaririra mushure mekubudirira kuenda kumafinari AFCON 2025 mushure mekupedza chiri pachinhano chechipiri pasi peCameroon mugungano raisanganisirawo Kenya neNamibia. Zimbabwe yakakunda mushure mekunge yatambira mitambo yayo yese mune dzimwe nyika nemhaka yekushayikwa kwenhandare inokodzera kutambirwa mitambo yepamusoro munyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti vakafadzwa nekutungamirwa kwakaitwa chikwata ichi nemurayiridzi wavo mutsva Michael Nees.
Confidence yaanayo confidence iyo zvino zvinodiwa kuti chinodiwa kuti murayiridzi ave nacho ozochipfuudzira kuvatambi.
Vamwe vakapadza nyika vasikana vemutambo webhora remaoko kana kuti netball vakapedza vari pachinhano chechitatu kuCeltic Cup kuScotland. Kumakundano aya Zimbabwe yakaita mukurumbira yarova Northern Ireland 55-49. Murayiridzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauke anoti makundano aya akavavhura meso nezvechikwata chavari kuumbira makundano anotevera.
Ya parizino gadziriro yedu iri kutaridza kuti zviri kufamba kutsana kutsana zvichitaridza kuva neimprovement.
Mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League yemuno Simba Bora yakatora mukombe Castle Lager Premier Soccer League. Murayiridzi wayo Tonderai Ndiraya ndokutambidzwa mukombe wemurayiridzi wenhabvu akakunda vamwe kana kuti coach of the year. Murayiridzi weTeo 1 yeBet Maroa anoti Ndiraya aikodzera kutora mukombe uyu.
Patakashanda zvikuru mumwe makochi achiri kukura aiuragidza kuti ane piki yakanaka chaapona yekuti zvakutotipo simba rekuti tishandewo tito taiona kuti zvinogona kuitika.
Mutambi weSimba Bhora Otamsona ndiye akasarudzwa kuve mutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese kana kuti soccer star of the year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7. Ngesonto mhlaka 29 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Enje abanye abaswelayo elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa kunhlanganiso ezizimeleyo lakuhulumende ngalona leli ikhefu leKhisimusi.
Ngesincedisana sikubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampazi ebesiyiphiwe ibinyeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba.
Zambe, lona ilanga leKhisimusi lithakazelelwa ngamakholwa wonke na njengelanga lokuzalwa kukaJesu.
Thina ebandleni asiselebrate iKhisimusi ngoba eBhayibhelini laphana uJesu wasiyela ukuthi isimkhumbule ngesihlo.
Sicubungula okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela ezenguqu, imidlalo yama-Olympics kweleFrance kanye labazancedisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu yeZifam. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abampofu elizweni kanye labagogileyo abakhubazekileyo lentandane bathi balokhe bethola usizo lokudla lezinye impahla zokusebenzisa ikakhulu kunhlanganiso ezizimeleyo ngalona leli ikhefu leKhisimusi. Lokhu kwenzakala iningi lisithi umnotho welizwe ulukhuni njalo alenelisi ukuthenga ukudla okweneleyo lezinye impahla kanye lokubhadala indleko kumakhansili lezikolo. UCouncillor Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane kwaBulawayo usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
I-23 Investments, popularly known as CTI kwaBulawayo, company ebona ngezokupaka, it's a private company. Yena lise ukusupplya abantu bakoBulawayo mhlawumbe ngithi ward yam particularly ward 10. Ama vulnerable groups benelisile ukuthola ama Christmas hampers. They were identified by ama social workers ngoba basebenza phakathi komuzi. They know the categories. Besincedisana sicubungula sibonisisa ukuthi yibaphi abaswelisisayo ngoba inamba yamahampers ebesiyiphiwe ibinyeneli wonke umuntu phakathi kwesigaba. We're getting 63 if I'm not mistaken. So it's very hard ukukhipha u-63 phakathi kwabantu abamore than 11,000. But sikwenelisile ukwenza through the social workers because they are trained to do this job. Ngancedisana labo lami ngakhonfirma ukuthi these are the most vulnerable groups abakhona, abantu ababhenefithileyo ngabantu abadala abakhulileyo, abantu abaphila lobugoga izintandane.
Wona umomo unjani ngaleli khefu leKhisimusi? Abanengi bakhanya besenelisa yini ukuthi belithakazelele leli khefu njengeminyakeni edluleyo?
Leli khefu lika-2024 lika-December ndibone lehluke kakhulu. Abantu behluleka ukulithokozelela njengamakhefu wonke njengenjayelo ngoba umumo wezomnotho ungani uphansi kakhulu abantu abalalutho the groups yabo mama omama vele behlulekile because kade sebekhangelele ukuthi umntwana mayise esikolo next of next week umntwana abe selento ezifaneleyo so basuke baqakathekisa ukuthi bagijime bathenge amabhuku ngakhona kokuncane okukhona abantwana abasatholi ukuthokoza okufaneleyo okunjengeminyaka yonke ngoba i-economy hayi iyehla sibili abantu bathwele nzima.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu oka ward 10 eNtumbane esixoxelayo esekhezi. Kambe bonke abokholo lwesiKristu bayalithakazelela na ilanga lekhisimusi? Asizweni udaba olulandelayo.
Ngiyabingelela, ibizo lami nguSihle Muzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha eBulawayo. Yebo, likhefu elithakazelelwa ngabantu ngoba abantu bazethola ukuphumula abanye emsebenzini, labantwana besikolo labo bethola ukuphumula, kusiba khona i-celebration. Nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sisiya kuma-origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezile nkosi ngoba eBhayibhelini lapha nathi nasa uJesu wasithiyela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona. Wasithiyela ukuthi simkhumbule ngesidlo lapho sisidla isidlo kube yiso isikhathi lapho sikhumbula khona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. I-25 December vele lilanga ebeliselebrethwa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristu. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo nathi sasikwenza kudala, kodwa ngokwambulelwa le revelations uzobe usunanzelela ukuthi no, besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona ungeke upho uyiguqule masinyazana, kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza abantu bazonanzelela ukuthi hatshi sicelebrate ukuzalwa kukaJesu, sicelebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungazuye kuGoogle njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje ise zandleni zabantu, uGoogle uzathola ukuthi uyakuthola konke khona ukuthi ikhisimusi 25 December, what it is, what is it that is being celebrated. It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic, ikonakutsho ngekhisimusi.
Lowo ngumfundisi Sihle Muzenda owebandla leGlory Embassy Worldwide kwaBulawayo. Asizweni umbono kamfundisi Siyaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu eyeLiving Christ Pentecostal Ministries International ngalolu daba.
Thina esikutshoyo njengamaKristu yikuthi lonke langa thina siyathakazelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni, ukuthi uJesu wathwala izono zethu. Akula specific langa elokuthi thina ngathi silithakazelela ngoba ngumhlaka 25, ngoba nxa ungakhangela i-Jewish calendar uzathola ukuthi ithiyene lethi calendar. So kugcine sokungani kule controversy, kodwa ngalo lonke ilanga siyathakazelela ukuthi inkosi uJesu yazalwa, into emqoka kithi nokuthi izalelwa ukuthi sindise thina abantu sibe seduze noNkulunkulu kungenani nokuthi wazalwa ngaliphi na.
Sesikhangela yona leyi ikhisimusi ungathi bekuqhubeka njani?
Isikhathi sekhisimusi kaningi abantu babe bephanana izipho, isikhathi sokukholisa, isikhathi sokucelebrate, abantu bethengelana amagifti, kukhunjulana nabana abaswelayo, abantu bakwanisa ukuthi babafinyelele ngoba balokuzwisisa ukuthi isikhathi sokucelebrate. Yikuthi nje okusuka kwesi sikhathi kungani kuyachaya ukuthi i-economy yethu kayimanga kahle kakhulu eminyakeni lo obungumnyaka ongamanga ukuthi sikhangele zomnotho. So uthola ukuthi kuba nzima kakhulu ebantwini ikakhulu abasemakhaya ukuthi banelise ukuthi bathole khona ukudla okwaneleyo. Abanye ngababe bethembi kakhulu ukuthi emsibulweni ogwanda ngapha ngabathemba abazela eGoli ungakhangela kokunzima izinto lapha emabhodi amabhasi akeanganabanjwa kudilwa le ndaba zi-smuggling uthole ukuthi abanye uzasala ebhoda 3-4 days lokuyisintwa kede lakho kugcine sokuwonakele kumbe sokufika after Christmas.
Kodwa khona ekhaya khona lapho khona kunjani abantu bayafinyelela yini amanzi izifuyo zinjani? Emasimini uyalimeka yini?
Izulu liphuzile ukunalo nyaka. Inkomo emthubulweni ogwanda zifile kakhulu, inkomo zifile iganga lonke leli lokugcwele kunuka kuphela kugcwele amathambo izidumbu zenkomo ezifile ngoba indlala libe inkulu abantu bengenelisi futhi ukuthi bathenge isikuba. Isikuba siyadura, inkomo zafa kakhulu kodwa seliqalile lona ukuna ningazi ukuthi likhave indawo zonke khona kuqalisa ungani kuyahluma. Sethemba ukuthi lezo zisele izifuyo zizaphili kakhulu nxa lingaqhubeka lisina.
Lowo umfundisi siyaphambili Moyo oyinkonzo ye-Living Christ Pentecostal Ministries International esixoxelayo eseguyu eGwanda. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDaba Kancube. Namhla sixoxa lo Councilor Willard Moyo oka Ward 29 eSlovela eNkabaze enguye okhuluma ngohlelo lokuphathisa umntwana oyinkazana ukuthi enelise ukufinyelela esikolo.
Hlelo lolu olukhona inclusive education for a girl child luhlelo olusekela umbono kahulumende owe-Vision 2030 ukuthi kufuze ukuthi kusafika umnyaka ka-2030 uhulumende ikhangelele ukuthi umntwana oyinkazana abe sephakanyisiwe ezingeni akilo akhwele naye ayefika ezingeni elisemntwaneni ongumfana. Inclusive education system leyi itsho ukuthi umntwana oyinkazana kafunde ubungcitshi, afunde ubuqeqetshi obuphezulu kakhulu ekutheni abe naye umntwana ozimisele. So sinohlelo njengesigaba olukhangelane nalolo hlelo oluluhlelo olusponswa kakhulu yiPlan International isapota kakhulu uhlelo lwe-inclusive education for a girl child ngokuthi isincedise ukwakha ukuthi khona yi-low cost boarding facility edonsa secondary nakusecondary, kuthiwa khona yikadanya secondary.
Okwakhathesi selihambe okunganani, yikwini osekukhona okuzaphathisa-ke umntwana oyinkazana?
Uhlelo lolu okwakhathesi lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba ngikhuluma nje izakhamizi zakithi edonsa zahlala phansi zahlangana zathi zona hayi madoda asincedisana neni le plan. I-plan iyathenga i-material iqhatshe i-construction company ezokwakha le-boarding facility. I-plan yasesithi hayi njengezakhamizi zahlanganeni phakathi khona nini inhlabathi ezitholakala lokhali.
Uhlelo lolu ngalesi sikhathi lungakaqali ukusebenza, yiziphi indubo ezikhangelane la amankazana ikakhulu abahlala khatshana lesikole?
Izimpulu edonsa kulabantwana abasuka as far as eDumlanda, as far as kokuhlahla, as far as khatshana komkhuhlane emakoronga bahamba imango emide 10 to 15 kilometers ehamba isiye esikolo aphinde ehambe 10 to 15 kilometers ebuyeleka kuthi ukuthi uyahamba 20 to 30 kilometers per day ehamba ngenyawo umango omude kangaka esiyafunda ezindleleni. Uhlangana namathekethe abathaya izimali, uhlangana nabadliwe ngubi, uhlangana nabafana abaxhwalileyo bembambabamba benenza konke adistebheke kufundeni kube kulama-pregnancies amaningi abantwana abangamankazana esiwabona esigabeni sami lapha bezithwala bebancane abanye besenza ama-early child marriage isiyakwenda bebancane.
Ezinye izigaba lingazikhuthaza ukuthi zenze njani ukuvikela umntwana oyinkazana?
Umntwana oyinkazana ngingathi mina kwezinye izigaba abazi ukuthi ungafundisa umntwana oyinkazana usufundise isizwe. Umntwana oyinkazana ofundileyo uzathola umshado wakhe kumbe ijaha lakhe ezikolo ezinkulu lapho afunda khona kumbe ema-universities, kuma-colleges. Izinga lempilo yomntwana oyinkazana nxa efundisiwe ingakibo itshintsha for good ngoba ukhwela esiya phezulu. Singafundisa umntwana oyinkazana sesifundise labantu abakaza bazala. I-statistics esanda kuzithatha lami ngike ngazenza khona apha kithedonsa nginanzelela ukuthi umntwana olomama wakhe ofundileyo oyi-professional kumbe olomsebenzi awenzayo kukalutshwana ukuthi ehluleke ukufundisa abantu abahle. Abantwana abangamankazana singabafundisa sesifundise isizwe sonke. Singafundisa abantwana abangamankazana sesifundise umhlaba wonke. Asiyekele nini izigaba zakithi emaphandleni kakhulu ukwendisa abantwana abancane. Asekele nini izigaba zakithi emakhaya emaphandleni ukuvumela abantwana abancane behlukunyezwa kwezocansi kumbe bebanjwa banjwa ngokungekho emthethweni. Asibekeleni bekhule laba abantwana babe izinkokheli ezihle eziqondileyo zakusasa ezizabe zifundile ezizathatha umhlaba wethu esikiwo ziwuse phambili nathi sesikhulile sesilukhele.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Councillor Willard Moyo okaward 29 esilobela enkabazwe onguye okhokhela uhlelo lokuthi abantwana abangamankazane bevikelwe benelise ukuya esikolo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Tabo ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Ngiyalamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu othembayo uGibbs Dube. Namhla sixoxa loNkosazana Thethwe Bhebhe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Njengoluthembisa kwami sixoxa ngodaba lwesithembo. Mabhebhe, kunjani mama?
Siyaphila baba Dubeke njani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Akusitshele wena ukuthi ubona njani udaba lwesithembo.
Ngiyabingelela emsakazweni lakubalaleli. Isithembo sona ngokwaso silusiko lwethu thina isizwe esensundu sinjalo nje asisonto embi but sagcina sesisenziwa ukuthi sikhangeleke sisibi ngenxa yokuthi intshatshintsha kwempilo nje.
Yes, ngathi wena kunje umuntu engathi ufuna ukulobola ufuna ukufaka esithenjini ungawuphatha njani kona?
Okokuqala sikhuluma ngokulobolana sekusiya ngokuthi inhliziyo yami ngimthanda okunganani lowo muntu. Okwesibili ngikhangela ukuthi economically ngumuntu ongamelana nokuthi engayenelisa ukuthi lami ngibe le mpilo e-right njengonkosikazi wakhe. Okwesithathu ngikhangela ukuthi kulesivumelwano le-transparency yini from unkosikazi wakhe wokuqala if ngimthanda konke khonokho ngisuthiseka ngakho ekubeka gceke kuvunyelwana angilankinga.
Ye, nxa sikhangela kodwa siyakwazi ukuthi omama labo baba livele banjalo kuba lobukhwele obumangalisayo. Wena ubonani isithenjini lapha bakubamba njani khonokho?
Ubukhwele bukhona but ungananzelela babadube labalaleli ubukhwele bubangwa yikuthi kuyabe kungalinganiswa. Nxa kuyikuthi ubaba ulomkhonomi owenela amakhosikazi akhe ngizaba lobukhwele njani ngoba nxa umadube ethengelwe ibhenzi lami eyami ikhona ubaba nxa elinganisa isikhathi lalokhu akupha amakhosikazi wakhe indlela nje ebaphethe lo mnotho owenela everybody abubi khona ubukhwele. Kusuka kube lobukhwele lomona nxa kuyikuthi kuyaswelwa lobaba kalinganisi i-attention.
Ye, ngaphandle kwalokho phela siyakwazi ukuthi emacansini lapha unazibani nozwa ukuthi hayi lamhla ubaba unazibani akuhluphi konokho Maphepha?
Yikho engikutshoyo ukuthi kufuna kube le-open communication and transparency. Nxa kuyikuthi iviki lubaba kumele abe kimi kodwa for some reason ugcine esekumazibane kuyikuthi the three of us we are in it together akubi le nkinga but lapho kungela proper or open communication khona kuvele kuzaba lama-issues le mona lani lani but okule-openness kufuna kube le-open communication likwazi ukuthi libathathu in everything every step of the way lenza libathathu nxa kuyikuthi libathathu Ngabe ukuthi lamakhosi kazangufu akukho valelo phandle kuzinqumo ezithathwayo. Ngokunjalo nyabenzwisisa ukuthi kumele abe kimi but for i-reason enje akekho ungale kumamoyo. Ngabe le openness akubi lomona.
Yes, ngathi ukhanya ngizani wena uyasekela isithembo, ungatshelana abantu ngesithembo.
Okwenza isithembo ngesisekele ngizwisisa ukuthi isizwe esinsundu sakhula njani, sadabuka njani. Okwenza futhi ngisisekele mina mbona kungcono kulokuthi ubaba angithathe ngithi ngiyiwani. Then kube labanye abangu-7 engingabaziyo phandle ngale bekhona. But mhlawumbe ethi sithonile sembona ngabantwana sebemetha i-DNA yalapha ekhaya ukuthi hayi lokhena kubuhlungu kakhulu. But if yena ubabe siba open ukuthi ngizibone ngani ngeneliswa ngabathathu ababuye ekhaya kube official sikwazi ukuthi sibathathu, then kulula even ukuplana i-future, kulula even kungaba lenkinga nyabe ngikwazi ukuthi sisukela ngaphi. Mina ngibone ngani singcono ngaleyo ndlela.
Siyabonga kakhulu ke Nkosazana Kethiwe Bhebhe, ungadini nokusasa lapho.
Ngiyabonga baba Dube labalaleli.
Siyabonga kakhulu ke Kethiwe Bhebhe belilami namhlanje uMthembu Osithembayo uGibbs Dube. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Sihlangane njalo bathandekayo bantwana benkosi enkulu. Namhlanje lizwi lenkosi ke elokuvuselela umoya kulona lolu suku lwanamhlanje oluyinsonto yokugcina yomnyaka. Siyakubala encwadini kaHezekiya uHezekiyeli 36 sibale u-25 lo-26. Kufundeka kanje verse 25. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke, nihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Verse 26. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhibe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Zihlobo ezithandekileyo, umnyaka ube mude. Umnyaka lo ubule zinto zawo ezenze kwenzakala, sabona, sezwa, sahlolisisa, sacubungula izinto eziningi. Umnyaka lo ususiya emaphethelweni. Umnyaka lo ususiba umnyaka osesiba mdala. Njengazo zonke izinto ezibandala ziba lamaqhubu lokungcola lengcekeza okumele ukuthi nxa sisiya eminyakeni omutsha ingcekeza leyo singahambi siyithwele sihlukumezekile ngezinto eziningi kakhulu. Sisahlukumezeka namanje, sihlukunyezwe sasahlukunyezwa ngamazulu, ukuswelakala kwamazolo lamadlelo ezinkomo lakho konke saswela lezimali. Yikho sithe ekugcineni eBeneza uNkulunkulu usisizile ngoba nasaphila. Kodwa namhlanje abese sithi kunjalo nje uNkulunkulu uthi phakathi kwethu isingcolile ngezinto ebezisenzakala ku-2024. Inhliziyo zethu zisuke zaguquka zaze zacabanga lezinye izinto ezingathi izibozi ezingafanelanga abantu ngenxa yokuhlupheka. UNkulunkulu abesesithi ke nxa sekunjalo njengoba imoya yethu bekhathele idangele, uza kusifafaza ngamanzi ahlambulukileyo sihlambuluke. Ngakho ongathi yena kalachatha kalachatha konanga ngo-2024. UNkulunkulu uthi ke buyanini ke mina ngizalihlambulula libe batsha njengomnyaka lo omutsha eliyangena kuwo. Uthi uzasihlambulula kukho konke ukungcola kwethu. Singazake sikulandelele ukungcola kwabantu ngamunye ngamunye. Okusala kwethu lowo nalowo uyakwazi ukuthi ungcole njani. Abanye singcole ngamanga, ngokuncitshana, ngokunyeyana, abanye bazibabulala lokubulala, abanye bantshontsha bazibantshontshela izintandane labafelokazi. belezi kundla ezinkulu kodwa abangcola ke khonapho abanye lamagama abo aze akhulunywe abantu benyenyeza besesaba ukuthi bazakuzwakala babe sesithi uNkulunkulu ke verse 26 ngiyakuninika inhliziyo entsha ngifake phakathi kwenu umoya omusha asikhulekeleni ukuba ngo-2025 kukho konke lokhu ekade kusenza inhliziyo zethu zibe lukhuni zingakhambi zifana le nhliziyo yelitshe uNkulunkulu umile laphana uthi come 2025 ngiyakunika inhliziyo entsha ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yakho uvuma ubana inhliziyo yakho imonele uNkulunkulu ngo-2024 woza 2025 abantu kabaguquke bamukele inhliziyo entsha xa bengena eminyakeni omutsha asikhuleke baba thixo ingcwele senze sibe ngabantu abatsha xa singena eminyakeni omutsha oka-2025 ngoba sivumile ngo-2024 sithe Ebenezer amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zinti Mgandla obekuhlelo uvuselela umoya. Kwezemidlalo lamuhla. Sicubungula okwenzakale kwezemidlalo ngomnyaka wonalo esesiwugqiba okugoqela izenguqu imidlalo yama-Olympics kwele France kanye labazancintisa kukhetho oluzayo olwenhlanganiso yezenguqu ezifa. Silentathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Iningi labantu lithi umdlalo wenguqu elizweni ubugcwele inkohlakalo lonyaka. Onompembe besehluleka ukuphatha imidlalo okwabangela ukumiswa kweminye ethize abalandeli bamaqembu bephosela amatshe enkundleni besilwa. Omunye unompembe womdlalo wenguqu unkosazana Blessing Dlamini uthi ibhola lalonyaka belisezingeni eliphansi.
Belingelamncintisano omningi njengeminyaka yonke, bekuphonga ukuba libhora nje, njalo bekulibhora ebeligcwele kakhulu kukhonona. Ngokuthengiswa kwamagemu, ukuthengwa kwabonompembe, ukulwa kwabantu.
Iqembu leDynamo lathatha inkezo yeChibuku yalonyaka elalithethe ngomnyaka odlulileyo. Iqembu leShamva iSimba Bora lithethe isicoco soba yintshantshu yeCasilaga Premier Soccer League ka-2024 okusolwa ngabaningi besithi linqoba ngoba lincediswa ngonompembe be-PSL. Ohlaziya ezenguqu uMuzwethu Hadebe uthi amaqembu enguqu abekhala ngonompembe nxa edlala leSimba Bora.
Abanye bebelokukhonona ikakhulu kweminye imidlalo ebidlalelwa khona le eWatsanaye, abanye besithi onompembe esikhathini esiningi kabayenzi kakuhle balokusekela iqembu leSimba Bora. Asazi ukubana kungabe kuliqiniso lokho, kodwa ke kuyinto esuke yasingathi isiphambanisa ukwenza kuhle kweSimba Bora.
UHadebe uyaphambile ecizelela ngomdlalo wenguqu ujikelele eZimbabwe.
Ngiyazi abanye bathabile kakhulu abeSimba Bora ngoba belomnyaka wabo wesibili Premier League bakwanisile ukubana bethathe i-league title. Kuzokuthi Dynamo layo iyakholisa ngoba iyenelisile ukubana ithole iChibuku Super Cup okweminyaka emibili ilandelana.
Obengumqondisi we-Arsenal Movers, iqembu lenguqu ebelidlala ku-PSL eZimbabwe kodwa seliwile la ku-Division 1, umnumzana Juma Phiri uthi ibhola leZimbabwe libulawa yiyo inhlanganiso ye-PSL. Njengomuntu owakwamela ilizwe kumdlalo wokugijima, uJuma Pho uthini ngomdlalo wama-Olympics walonyaka?
Ama teams are struggling. I-PSL will take a lot of money leZifa lapha kuma 10 styles. So for ama clubs to break even vele kuba nzima. Nangazi, I think we need to make some changes somehow. Ama-Olympics ahambe kuhle. I'm not really complaining ama-Olympics. I think ahambe kahle. Ngikhala ngebhora lethu lakithi lapha. Hey, national team did very well. Civil, I think we need to support him.
Umdlali waba lodumo odlala iZimbabwe Sands amaZulu kanye leqembu lama-Warriors, uMzondo Mkhaza usola uvalelwa ngaphandle kwabadlali benguqu kukhetho leZifa ngenxa yokuthi abalawo ama-5 all levels afunakalayo okuthi bancintise kukhetho lokudinga ozaphatha iZifa.
It's unfortunate to Alois Bungira lo Benji, they didn't make it for those positions. Custodians of the game, ukuthi be at least they were given that opportunity ukuthi beqophele as a bowler knowing which are my interest to have, they'll be for good of the game. I'm hoping and I'm wishing everybody the best who is standing for my elections. And congratulations to the Zimbabwe national team for qualifying for AFCON.
Iqembu lengugu lamaWarriors lingenile kumafana zemidlalo yeAFCON ngomnyaka ozayo eMorocco. Ngokwesine ungena kulimidlalo. Umncintiswano wadlula ngo-2023 eZimbabwe lehluleka ungena ngoba lalivinjwe yiFIFA ukudlala namanye amazwe lisetheswa umlando wokuthi uhulumende uyangenela kwezemidlalo. Ukwenzana buhle ngwenya yingcwethi kwezemidlalo etshiyeneyo.
Ukubuya sidlale and manage ukuthola ithikethi liliyana eli-AFCON 2025 is a huge achievement. Ngilisa mbuya kwezikanoxagwayo amankazana abuya le bronze nabafana labo babuya le bronze. Mase siza ku-cricket angeke ngisho ukuthi senze kuhle kakhulu. I-grassroots are serious and hire abantu abaqeqeshekileyo.
Indaba esekhuthini ludaba lokhetho lweZifa mhlaka 25 January 2025 lapho i-normalization committee evimbe owayengu-captain wamaWarriors uBenjani Marwaru uProfet Walter Magaya wazombuswa uThemba Mliswa ukuthi bancindise ngoba bengela mfundo efunakalayo yama-5 all-level subjects. Ngime nesithu 7 iGabram Ezra Jesus Band.
Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethulwa namhlanje. Oliver Nelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.